ZANU-PF yanga nokuwadza candidate dedu rekutanga anga anofanira kutimiririra vachienda vachinoputa dzimba vachikuwadza vanhu nekutyidzira vanhu vakazobata mukadzi vakanzira hopeful vakazotora mapepa chakaita kuti azokonywa kufaira nomination was because anga asina best certificate yavakakonfisiketa vanhu vezanu-PF have reported ichi kumapurisa but inoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo iri above below iyo ndo nyaya yatwa kuti zinotaka ndokuengeja nemakomishina in particular the human rights commission nekutigoni kuti machapter 7 institution arege kugadza nyaya yekuabhiza kunoita the police force nevezanu-PF kuti vaite achieve mapolitical objective.
Hamuzozvitarisira zvakare here mune dzimwe sarudzo dzinouya?
Zvatavabetserwa nazvo mabiolation nekuti zvakatibetsera kuti tione processes anoitwa nematalenti atinofesa so that we are able to make a collective decision yekuti what the level and extent of electoral manipulation is kuitwa kuti determine our participation in 2023 election. Ndosaka izvezvi tichitaura nyaya mareforms because we believe kuti mareforms 7 atiri kutaura so minimum and achievable nekuti iwavo patinoachivha anogadzirisa nyaya dzekuti pataita violence pataita kutyidzira vanhu blood kwatiri kuenda ukatizogumi setiku sei kuti pane munhu anotyidzira mume kana anotora mumwe madocument because part of our participation was to test that capacity board maelections dziri pamutemo asi nekutesta isu capacity tiku sei kuti machallenge atinosanganawo ndeapi and how do we resolve them going to 2023 and zvatabuda nazvo without doubt as people see ndezvekuti tinofanira kupinda paelection tine capacity to make sure that we protect our people kudzivirira mirijonga in particular kumaruwa.
Saka mune ramangwana munoita sei zvii zvamuri kutarisira kuita kugadzirisa dambudziko iri?
Ekutanga ndechekuti we must continue kupusha envelope yemareforms hatigoni kuita abandon the call for reforms munyika muno. Number two tinofanira kubeka tinodzidzivirira kumeka sure kuti hapaiti violence aita violence tombata tomusarenda into the hands of the police nenyaya yekuti hatigoni kuti konzi vanhu vanorohwa vanhu vorega kusunga anyone anoenda bed below must be accountable. Ndo basa redu ndo basa remapeace ambassadors.